chinonzi central server matara kuti dura kana kuti inzvimbo kana kuti computer hombe inenge ichishandiswa kuzo collecta information yese inenge yashandiswa pakuregister vanhu madifferent registration centers, because that information will be collected and then yozoenda pacentral server. The importance of the central server yakakoshera kuti ndipo panosanganiswa mazita ese evanhu nebiometric information yese evanhu, pozoshandiswa software yokubvisa vanhu vanenge vakaregista kakawanda nevamwe vanenge vachitraya kufeka kuregista and so forth. That software ndoinenge yakushandiswa pacentral server kuti vakwanise kucleana up voters roll. Saka it is very important, because that's where the whole electoral register will be kept, and anything that can compromise that, you know, chinokanganisa that central system will probably, chinokanganisa registration system yese.
Vanopikisa vanga vachichema-chema kuti havasi kuziva kuti central server iyi inenge iri kupi, uye vachitiwo hazvina kunyatsojeka kuti zeki inenge ichizvifambisa sei, ndiani anenge ariko. Mungati here zvavari kutaura izvi zvakakosha tichitarisa nyaya dzesarudzo? Pangabirirwe here sarudzo dzakadai?
Kugunun'una kuri kuita vemaopposition nevamwe mastakeholders kunonzwisisika, nokuti central server ndopane nyaya zhinji, nokuti vanhu vese vanenge varegista mazita avo achange achiiswa panzvimbo 1. Saka panzvimbo 1 iyoyi, kana pane kukanganisika kunokwanisa kuitwa mazita iwayo kuti vamwe mazita asazoverengeka musi wekuvhota, kana pane kupfekedzerwa kunokwanisa kuitwa mamwe mazita kuti vamwe vanhu vanga vasina kuregista vabva vangopinda imomo, zvinokwanisa kuitika pacentral server. Saka zvinoda kuzivikanwa kuti ndiani ari kukwanisa kuaccessa, ane mukana wekuaccessa zvinhu zviri mucentral server, uyezve ndiani anokwanisa kuchinja zvinhu zviri mucentral server. Izvi zvinofanira kuitika zvakachena, zviri transparent, kuti vati pasazove nokugunun'una kana maelections azoitwa.